manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 6, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vanoshaya. Sangano rinobatsira neropa kune veruzhinji vanenge vachida kuwedzerwa ropa reNational Blood Services Zimbabwe rinoparura chirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti vape ropa. Mutambi wenhabvu akatamba zvinonwisa mvura kudarika vamwe vose mwaka uno kana kuti Soccer Star of the Year anodomwa nhasi Maneru kumabiko ari kuitwa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela mpoko vashaya. Mashoko aziviswa nebepanhau reChronicle haana kunge azivisa kuti vampoko vashaya mushure mekunge varwara nechirwere chipi. Vampoko vakaberekwa musi wa11/10/1940 kuGwizane mudunhu reBubi kumatebeleland north. Vakadzidza muzvikoro zvakasiyana-siyana vakazobuda munyika vachienda kunodzidzira zvekurwa hondo yerusununguko kunyika yeSoviet Union muna 1964 vari kubato reZapu. Mushure mekupera kwehondo vampoko vakazoshandawo mapazi akasiyana-siyana ehurumende vakashandawo zvakare semumiriri weZimbabwe kuBotswana neRussia. Muna 2014, vaive mutungamiri wenyika panguva iyo vamuchakabvu Robert Mugabe vakadoma vampoko pamwe chete navaEmerson Mnangagwa kuti vave vatevedzeri vavo vachivewo zvakare gurukota rezvekupodzwa kwemaronda kana kuti National Healing Peace and Reconciliation. Vampoko vasiya mudzimai wavo amai Luarinda vanove chizvarwa chenyika yeMozambique vana vatatu pamwe chete nevazukuru vatatu. Urongwa hwekuradzikwa kwavo hausati hwaziviswa. Mukusiya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya.
Chiwani chokuti kushaya kwemunhu nyange manga musingabvumirani henyu maitiro ake nemafungiro enyu chinhu chisingafariri ende chinopisa sipi. Semunhuwo akambobatabatawo muhonge rechinunguko akasevenza nenyanzvi nemagamba. Aiwa, tinoda kunyaradza mhuri yavamboko asi tozviziva hedu kuti muzanu PF munorusarura hanene kuti vachaitwa here hiro uyezve hatina kubvumirana nemashandiro avanga vachiita nehurumende iri kweko zvino asi tinenge tichena hedu nemhuri yacho.
Asi tichitarisawo kubva pavapinda muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekusvika upenyu hwavo hwavari kusvika vashaya, mungati pane mutsauko here kana kuti musiyano ungaita kuti mufunge kuti hurumende iripo inogona kunge isiva bata nekunze kweruoko?
Chete chiripo ndechekuti kana vakangosevenza navaMugabe vozosevenza navaMnangagwa unenge wakungonziwo waziya moto wembavha. Asi handioni kuti pane dambudziko ravangaita vaMnangagwa kunge vachiita vampoko gamba renyika nekuti pane chibvumirano chekuti kubva kuda kuti Zapu kuda kuti Zanu kana vangopinda mubato rekusunungura nyika haichatsvagi tiziye kuti vakambosana navaMugabe here kana kuti navaMnangagwa G40 here kana kuti chii. Asi tichingofungawo kuti ndavangoshandisawo mastandard agara achingoshandiswawo wekupawo gamba kune magamba.
Ndechipi chikuru chamungati vampoko vanosara vachirangarirwa nacho nevana veZimbabwe?
Apo ndipanotindipiye nekuti sezvandandotaurawo kuti matakadzira kare haanyaradzimwana hawo vanenge zongorangara hoto munhu akambotsauka maitiro avo munyadzo uori havana kunyatsotsiga uyezve kungosevenzawo nehurumende yavamugabe neyamunangagwa zvinobvisa mumvuri hugamba.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano rekomaliso Zimbabwe vari Joyce Ngwenya vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano rinobatsira neropa kune veruzhinji vanenge vachida kuwedzerwa ropa reNational Blood Services Zimbabwe nhasi raparura chirongwa chekukurudzira veruzhinji munyika kuti vape ropa apo nyika yatarisana nezoro rekisimusi negoredzva. Sangano iri rinoti ropa riri mudura maropa rezvino rinongokwana kushanda kwemazuva mashanu chete. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pavaparura chirongwa ichi nhasi muHarare, mukuru weNBSZ amai Lucy Marowa vati kutaura kuno ropa ravainaro ishoma zvakanyanya zvekuti panogona kuipisisa kana vanoda ropa iri vakawanda.
Iko zvino tine ropa reblood group A, blood group B, blood group AB rinokwana vhiki zvichienda mberi, asi reblood group O rishoma zvakanyanyisa zvekuti rinogona kusakwana zuva rimwe chete.
NBSZ inoti inokurudzira vanhu vari pakati pemakore 16 kusvika pamakore 65 vachirema makirogiramu anotangira pa50 uye vari vanhu vane utano hwakanaka kuti vape ropa pachena. Vanhu zvikamu 50 kubva muzana vanonzi vane ropa remhando yegroup O muZimbabwe, uye NBSZ inonzi nenyanzvi dzeutano inoda ropa remhando iyi rinosvika 2737.88 units pamwedzi wega wega. Wechidiki ava nemakore 19 achipa ropa muzvare Michelle Sophie Mutandwa vanoti kunyange kupa ropa kwavanoita kuchibatsira vamwe vanhu ivo kunovabatsirawo kuramba vakazvichengetedza.
Isusu sevechidiki tingati zvakatibatsirawo kuzvichengetedza because unenge uchiziva kuti ropa rako rinenge richitestwa after every 3 or 4 months, saka zvakatichengetedzawo kusvika pari zvino.
Mumwe wechidiki ari muchirongwa cheNational Blood Service Zimbabwe chinokurudzira vechidiki kuti vape ropa chepledge 25 Alan Ndava anoti vechidiki vane basa guru rekubatsira avo vanodawo ropa muzvipatara.
Saka it is better kuti ndibatsire nemubatsiriro wandinokwanisa woga unova kudonata ropa because I might not be stable financially but what I can is donate blood.
Asi kuwana ropa muzvipatara zvehurumende izvo zvinopiwa ropa iri neNBSZ pachena kunonzi nevamwe kunonetsa zvikuru, asi kuzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira rinowanikwa nemutengo wepamusoro unogona kusakwaniswa nevazhinji. Mumwe mudzimai akambotenga ropa ari muchipatara chakazvimirira amai Maidei Makombe vanopupura kuti ropa rinowanikwa neshoroma chete.
Chinonetsa inyaya kuti vanhu vazhinji havasi kukwanisa kuritenga, riri kudhura. Saka tatarisa zvimwe zvinodiwa kuchipatara kubhadhara nemamwe matesti unenge uchizoiwana kupi mari iyoyo, saka hazvisi nyore.
Muzvipatara zvinoshanda zvakazvimirira ropa rinonzi rinogona kutengwa nemari inosvika madhora ekuamerica 150 US dollars papaindi imwe chete, kuchitiwa kuzvipatara zvehurumende rinogona kutengwa nemari inosvika madhora 100 emari ekuamerica 100 US dollars papaindi imwe chete. Vanoongorora nyaya dzeutano uye vari mukuru webepa nhau repadande mutande rinonyora pamusoro pezveutano vanoti zvichida dai vanopa ropa vaizowaniswawo muripo unobatika zvaizoita kuti vakawanda vanzwe manyukunyuku ekunopawo ropa iri.
Dai tatarisa dzimwe nzira dzatinokwanisa nadzo kukurudzira vanhu vanopa ropa vauye mberi kuzopa ropa, anonzi maincentives, inogona nge isiri mari but ngazvive zvimwe. Unogona kuvapa mafuel coupons nguva iri yatiri yekrisimusi, munogona kuvapa kana mahamba chaiwo.
Mugore ra1997 sangano reWorld Health Organization rakatemera kuti hakuna munhu anofanira kupiwa muripo nekuda kwekupa kwaanenge aita ropa, asi kuti anofanira kungopawo pachena. Amai Marowa vadzokazve vachikurudzirawo veruzhinji kuti vaedze nepavanogona kuzvichengetedza panguva yezororo iyi kuitira kuti vasapindana netsaona dzingaita kuti vagoda ropa.
Vanhu ngavakwanisewo kusvika kunzvimbo dzedu dzeNational Blood Service Zimbabwe dziri muHarare, Mutare, Masvingo, Gweru neBulawayo vapewo ropa. Tine chirongwa chedu chekuti vanoda kupa ropa vasvike munzvimbo dzandataura idzi kubva zvino kusvika pakati pandira.
Zimbabwe Republic Police inoti tsaona dzemumigwagwa dzinowanda panguva yezororo rekisimusi neregore idzva, izvo zvinonzi neNBSZ zvinozoitawo kuti vanoda ropa muzvipatara vawande. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, Ndidi Tobias Mudzingwa.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kuita mushandira pamwe wekurima nekutengesa hoa, izvo vanoti zviri kuvabatsira munguva ino apo mabasa ari kunetsa kuwana. Mushandira pamwe weEastern Mushroom Cooperative une vanhurume nevanhukadzi vari kurima hoa senzira yekuwana nayo raramo yakanaka. Mutoro wedu wenhau Sydney Saize anotipa nyaya iyi.
Nengo dzemushandira pamwe uyu zhinji dzacho dzinogara mumusha weChikanga muguta reMutare mudunhu reManicaland. Mumwe vamwe vari kurima hohwa pasi peEastern Mushroom Cooperative, amai Emilia Stole, vanoti kana nguva yakanaka vanowana mari inosvika churu chemadhora ekuAmerica kana kudarika.
Vari kutora 10 panits a week. Pozoitazve kutina perseverance wekupenha longa, anouya achitokolekta, anotorara atotitaurira kuti arida mapanits akawanda sei. But kumashure uku aitoda zvekuti aitoda 50 panits a day.
Maistole vanoti ivo nevamwe vavo vakatanga chirongwa ichi gore rino muna kukadzi mushure nokunge vaona kuti upenyu hunoda kurongerwa. Vanoti vakawana dzidziso yekuita basa iri kubva kusangano reGender Links richisigirwa nesangano reEuropean Union. Mutevedzeri wasachigaro wepaEastern Mushroom Cooperative vaIsaac Negomo vanoti kubva pavakatanga kurima hohwa vari kuona pundutso huru mune zvakawanda zvavanoita, zvinosanganisira kuwana mari yekuendesa vana kuzvikoro uye imwe yekubatsirikana nayo pamba.
Tobva taita zvakanaka. February, March, asi takatenga about 3 makisi akatiitira zvakanaka. Iwaya ne humidity yewedha kunaya akatiitira zvakanaka.
Imwe nhengo yemushandira pamwe uyu amai Auxilia Gonese, mumwe vamwe vemushandira pamwe wekurima hohwa mumusha unogara veruzhinji muChikanga. Amai Gonese vanoti kubva pavakatanga kurima hohwa ndaramo yavo yashanduka mune zvakawanda.
Program upenyu hwashanduka because we have got a lot of knowledge. Munhu akuita basa achiziva kuti ndinodai 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 kawerezi mumasure munhu aingoti akanzwa project anongoiita without knowledge. Saka izvozvi tiri kubhenefita ruzivo, tiri kubhenefita kuinteracta, tiri kubhenefita kuva netoti chini kwokutengesera kwakanyanya kwakawanda pakuti akutotarisira kuti tinogona kuexpota hwa hwedu, tinogona kuva nevanotiwo tinofanira futi kukubatsirai kuimpawa nekuramba.
Munyori weEastern Mushroom Cooperative amai Eliza Mugari vanoti mamwe matambudziko avanosangana nawo ndeyekurasikirwa nechirimwa chavo nekuda kwekudupuka kwepanopinda mhepo pachivakwa chavo, izvo zvinopa kuti hohwa hwavo huore.
Like muri kuita kunge mune aeration shoma zvekuti I think pakagadziriswa ipapo pekuti muite aeration pakavhurwa kuti paite ceiling tokwanisa futi kuti muvhurwe maybe kana maair vent wekuti mhepo ikwanise kutenderera yakawanda kuitira kuti hohwa, nekuti zvinei zvoda kubhalansisa kuti by end of day it should be humidity plus temperature yakakwana nezvese kuita kuti hohwa wedu tikwanise kukova hohwa unewa kune utano zvakakwana.
Eastern Mushroom Cooperative inozvishambadzawo padandemutande rayo reFacebook ichiti hohwa hwemhando yeoyster mushroom uhwu inonyanya kurima hunotengeserwa paChikanga uye inotakurawo hohwa uhwu ichinotengesera munzvimbo dzakasiyana-siyana nedzakakomberedza guta reMutare. Hohwa uhwu hunotengeswa kutangira pa200g nedhora rimwe chete rekuAmerica zvichikwira zvichienderana neuremu hwacho. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kudya mhando yeoyster mushroom kwakanakira utano hwemwoyo, utano hwechiropa uye kuderedza ukasha hwechirwere cheshuga, high blood pressure nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Sydney Size.
Vateereri, hechinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai na uzedu pa VOA Show na WhatsApp channel yedu, uye nepa Facebook mazua ose. Kana mchina kubatana nesu padande mtandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi update, mutu waka pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya follow. Kwenye wanoda kushandisa link, munu kwanso kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Show na. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Tochi mbota risa zaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuratidzira muSouth Korea vabatidza makenduru muSeoul kutagurire nyika iyi nhasi apo bepanhau reDong Ari rati kuvhota muparamende kwekuti mutungamiri wenyika vaYoon Suk Yeol voramba here vari pachigaro kana kuti kwete kwave kutarisirwa kuitwa nenguva dza5 mangwana manheru. Vaimbo wemutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Mahama ndemumwe wevari kukwikwidzana nevari kumirira bato riri kutonga vaMahamadou Bamuya. Musarudzo dzichaitwa munyika iyi iri kumavirira kweAfrica musi wa7 zviita. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Pane ripi zvaro zuva gore rapera, madzimai nevanasikana zana nemakumi mana vakaurayiwa nemudiwa wavo kana neveukama hwepedyo sezvakataurwa neUnited Nations. Izvi zvinoreva kuti mukati memaminitsi gumi oga oga pane munhukadzi akaurayiwa kune imwe nzvimbo mupasi rose. MuEurope zvikamu makumi matanhatu nezvina kubva muzana zvevanhu vakashungurudzwa vakafa zvakafira mumaoko evadiwa wavo, zvikamu makumi mashanu nezvisere kubva muzana zvakafira munyika dzekumatunhu eAmerica. Nekune rimwe divi, vanhukadzi muAfrica neAsia vaigona kuurayiwa nevoukama pane vadiwa vavo. Senzira yekuburitsa nayo pachena dambudziko iri, mazuva gumi nematanhatu ari pakati pezuva rekucherechedza kupedzwa kwekushungurudzwa kwevanhukadzi kunove musi wa25 Mbudzi nezuva rekuremekedza kodzero dzevanhu rinocherechedzwa musi wazvita10, akaiswa parutivi kudzidzisa veruzhinji uye kupa chenjedzo neshanduko pasi rose nezvekuipa kwemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi. VaChris Lu, vanove mumiriri weAmerica kuUnited Nations Management and Reform, vakati mirizhonga yakanangana nevanhukadzi raramba riri dambudziko paine munhukadzi mumwe chete muvanhukadzi vatatu pasi rose ari kusangana nekushungurudzwa nezvepabonde nemudiwa wake kana neasiri mudiwa wake muupenyu hwake. Ambassador Lu vakasimbisa kuti kudzivirira nekutirimuka kundudzi dzose dzine chekuita nekushungurudzwa kwevanhukadzi ndiwo musimboti wekuzvipira kweAmerica mukusimudzira utongo hwejekerere, kusimudzira kodzero dzevanhu nekuendesa mberi kuenzaniswa kwemikana. Zvisinei, kunyange hazvo paine makore akawanda ekuzama kugadzirisa matambudziko aya, kushungurudzwa kwevanhukadzi nevanasikana pasi rose kuri kuramba kuchikwira neuwandu hunotyisa. Vakadaro mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Linda Thomas Greenfield, vakati kubva kuAfghanistan kusvika kuSudan, kuHaiti kuenda kuDemocratic Republic of Congo, kusavirirana nematambudziko mupasi rose zvinoramba zvichiwedzera kusaenzana kwemikana kwagara kuripo uko kunowedzera njodzi yemhirizhonga yemudzimba. Vakati kuti pagadziriswe nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi uko kunokanganisa magariro evanhu, dzihurumende dzinofanirwa kutsigira mabasa anodzivirira kushungurudzwa nekuchengetedza vanenge vapona mumhirizhonga. Amai Thomas Greenfield vakati mazwi evakapona akakosha kwazvo mukuedza kwepasi rose kupedza kushungurudzwa kwevanhukadzi pamwe nevanasikana. Vakati panofanirwa kuparadzwa hunhu hunoshoreka hwekushoropodza kufumurwa kwemhirizhonga nekupa mikana yekusimudzira madzimai. Makore makumi matatu adarika, vaimbwe seneta, va Joe Biden, vakanyora mutemo unoshoropodza mhirizhonga kumadzimai weViolence Against Women Act. Mutemo uyu wakachinja nzira inopindurwa nayo neAmerica kunyaya dzemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi, sezvo uchicherechedza kuti mhirizhonga kuvanhukadzi kutyora kodzero dzevanhu. Ambassador Lu vakati America inomira nemadzimai ose nevanasikana vari kumba nepasi rose, vachiti nhasi vanomira pamwe chete mukumutsiridza kuzvipira nekuwedzera zvakapetwa kuedza kwavo nekutirimuka kunyaya dzemhirizhonga yakanangana nemadzimai ichiuya nemitoo yose. Aivanga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica panyaya yekucherechedza mazuva gumi nematanhatu ekukurudzira kupedzwa kwemhirizhonga yakanangana nevanhukadzi pamwe nevanasikana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 maswere yakano kumajonga. Iya, tiudzirewo president wedu agadzire nyika muZimbabwe mutazwa nekushungurudzwa kuno South Africa. Tanzwa osi aenda kutogadzirisa kuMozambique. Vagadze munhu anoda kuMozambique one time zvatopera zviya. Tione kudzokera kumhanzo kwedu. Ndashatirwa.
Magadimo sepa Studio 7 Isaac pa Pretoria po. Ei, mwari atinzwirawo tsidzo munyika yeduwo. Tadzokerawo kunyika yeduwo tanoshandawo zvakanakawo. Ndatenda.
Ipa Studio 7 pamusha mukuru apa, aiwa taswera zvakanaka kuno kuRustenburg kupisa chete. Ndokutaura paambassador Patricia Scotland avo. Patricia Scotland vakatorwa vakaiswa muHeroes, vakaiswa kuNational Stadium, vakaiswa kunzvimbo dzakanaka-naka, kunana Sheraton Hotel kwakanaka. Vochoona izvozvo, vochoona ngati Zimbabwe yakadini? Yakanaka. Zimbabwe kati vanhu varimo nga vachida kuziya zveZimbabwe kuti yakamira sei. Ngavabvunza state chenai mutamba sere vakunoonasa kuvaudza zvakanaka kuti Zimbabwe mucommonwealth haisi yakapinda. Chikonzero vana tiri kusungwa tu hatisi tikadawo kutaura maonero wedu akanaka kuti apa kadai madaiwo apa hurumende kozwa wamukira hurumende iripo.
Hey, alo pa Studio 7 apo, makadi tivhudzewo mameseji atiti itumira wako mana takatombotumira imwe nezuro haina kuverengwa. Ndokumbirawo mutibvunziro kune mukuru kuti ko zvikufamba sei dzimwe nzvimbo vanhu vari kupiwa mapfunde nemhunga dzesadza asi isu kwatiri kuno kunjanja kwakuna chiri kumbouya. Zvine nzvimbo here dzekupiwa kana kuti nyika yese?
Hatinzwiwo maodhiyo datinosenda awani nguva dzose, tongonzwe vamwe datinosenda tanzi. Munoshamisa sei kwapo pastudio 7 apo? Tachikumbira vanoitawo mavazavo musawanzovaunza pamhepo avo nekuda kwekuti zvinhu zvavanotaura zvinotibata-bata. Ivo wai vari kuBritain kwacho kwavanoshora kwavanotukirira, vakatizei kuno kuZimbabwe kuZANPF yavo kuno? Ngavadzoke zvekuno vagare muno, vanodei kuBritain ikoko? Musawanzovaisa pamhepo nekuti vanotitaurira zvinhu zvinotisvota nekutigumbura.
Zimbabwe pacommonwealth yagara yanga isingakwalifi, yanga isingakwalifi. Ringangova haro dzungu rana mavaza kuti kana vasvikawo pastudio 7 havangashayiwi nyaya sevanhu vagara vaine mabasa avo, havangazoshayiwi chokutaura. Asi semazira taita yanga yagara isingangokwalifi, yanga yagara isingakwalifi. Ende zvive zviri kudiwa kunziva zviite kuti vapindemo. Vakangozviita chete vanoziva kuti muZimbabwe chaimo chaimo zvekanzi vanoda ZANU-PF mirai apa, pasina anombunyikidza kana kurohwa panogona kushaiwa hwana anoenda kundomira so vachiti ZANU-PF ndoida. Saka ivo vanotozviziva kuti kutonga kwavo vanotonga zvembabvu, tonga zvechisimba, vane utsinye hunopfuura hwanapirata.
Tinotenda vateereri nemashoko amunotumira. Munhau dzemitambo. Mutambi wenhabva akatamba kukunda vamwe mwaka uno kana kuti Soccer Star of the Year ari kudongwa nhasi manherano pamabiko ari kuitirwa muHarare. Muridzi wepembe akabatawo mitambo zvakanaka pamwe nemurayiridzi wenhabvu akakunda vamwe ndevamwe vachatambidzwawo mibayiro yavo pamabiko aya.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14. What?
Muchirongwa chedu chema gitaro chasondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ari kusimukira Alvin Chitungo rema gitaro achinzi Black Cuba anorova musambo wehip hop ne dancehall. Ngatinzwe hurukuro yaaita na Ivan Zininga we Studio 7.
Nebo ni my fries, no pizza or the new wing. In drive can a boat, drive through in those boat. Loki tiba jit, but if I got my baby.
Emi ma na watanga 2019.
Saka wa bereki wa itu kudi uchitanga zuma gitare shawa.
Ah, nungu zete muna niga zangu tanga. Bereki anu mutanga zirambara. Ozi tungu na tumana ndoza anu faro tango tungu na kia.
Marku itambira sei wa anu mimanzi ya orkuro wa
ini. Ah, nema komenti, nema posti wa anu. Nungu tungu na uti ya vana uguna kia. Tungu, avana uguna kia.
Matambu zikuwa unu sangano na onde api mchigemu ichi muruku batiru wa nana niko shilu
haa machali msara wani chengeti dakucha mufi chengeti dakure kota masifi kune kituwa maari chengeti dakucha promota mungo suru uto mpotana na promota taka mtazisi mungu saka oma tu upload uka tirima bitu emisi kiwe ndu kutuki kwa chuno imba mtashua mnesi chata mama nje mingi chito chitrandi mingi chito na mtu uchi wane wana chari batiro tongo sinikati
we be in the midst vaita vanwa diki shua heri kiki ku inspire fifi anzi these guys ndo ini price kaniga drive kaniga fit dari sacrifice ndiwa piki magunza
Vangadi woku kubata, kushanda newe kukuhaya, kuzwanzi yota huko vano kuwana kupi.
Wana nulondi bata ini mtare wendi kandilondi Lake Yupa. Saka wana nulondi bata mnu hundu wana kresi magangu secha kuti Lake Yupa ana BLAQ stroke CUPA. Mnu wana pa IG, mnu wana pa TikTok, nipa YouTube, SoundCloud, AudioMate.
Mashoko kuvatsigiri kana munawo baba.
Ah ndinonzwa kufara, saka ndinorongoda kuti varamba vachitsigira mafans angu. Varamba vachipusha uyezve vakangoitire inini ndega, vangoramba vachisimbisa nevamwe chingosvika chakawanda tisina kiri.
Chitipai kamwe chete kamungadi kudana kwomudariro.
Ndinobuda na makambo apa second team. Ah vape second team.
Misoro kutema mwana kuchema. Unida jita kupera, tanga kubema Sada apana, ari kupenga Arunga ndeve, haana kuzwa Namba kukutwa Sege mutema Sege mutema Ey, misoro kutema, mwana kuchema Unida jita kupera, tanga kubema Sada apana, ari kupenga Arunga ndeve, haana kuzwa Namba kukutwa Sege mutema Ey, sege mutema Ey, back in the day Sege mutema, aita Ora baby ni pressure plana kazita Paris day he was the key no zero sege mutema 17 years he no choice got up umze gaida apira pasa ndara patini akungudala sege mutema pike me hasa you saw the track anga akura pike me beefish in the smoke but i da wuse rugo na bu too many ladies anga aruma patina gambe anga jura sege mutema Jema Ari kupenga Ari kupenga Ari kupenga Ehi Sege mutema nguwe ya shika Upi wa sano kukara pasi Kunichieza mwenye irima Uda kuku
Manga mshizwa kambo, seke mutema, uyo mazwa urukuru ya ikuwa na Black Cube na Ivan Zininga wa Studio 7. Musaka ngana wachurongwa chedu, che live talk na 8 PM nasi, apo tiru kukurukura, nezwa matambu zikuwa rugu sangana ne wakare mara, apo pasuru sewe chango vaku cheriche za zua, re wakare mara, re International Day of Persons with Disability. Sezungwa edu ya pera rgaiti tarise msuri na uja kare. Vaimbu we mutewezeru we mutungamiru we nyika, wapeleke zila mpoko, washaya. Sangano rinobatsira neropa reNational Blood Services Zimbabwe ropa rurachirongwa chekukurudzira veruzhinji kuti vape ropa Tava tashkwa kumagumo echirongwa chedu anokonika ine mufaro ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusema mina standikile mhlanga.